mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vanobatwa vaine chirwere cheCOVID-19 muzuva rimwe chete muZimbabwe. Sangano reHuman Rights Watch ridosvitsa kunyuta kwaro kumutungamiri weSouth Africa richikurudzira kuti hurumende yavo ipindire mukushungurudzwa kwevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Mabishop nevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vachaita musangano mukuru nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nezuro yakaita vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muzuva rimwe chete mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nevasere 28 vakabva kuBotswana, makumi maviri nevaviri 22 vakange vabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuSwaziland, uye vamwe makumi mana nemanomwe 47 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Bulawayo ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, vanova makumi mashanu nemumwe 51, uye Matabeleland South ine vanhu makumi maviri nemumwe 21. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwakwira kusvika pamazana masere nemakumi masere nemashanu 885. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vave mazana maviri nevatanhatu 206. Vanhu vafa vachiri vapfumbamwe uye vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nezviviri 82,000. Sangano remuSouth Africa rinomirira vachairi vemagonyeti reOld Truck Drivers Foundation ATDF rinonzi riri kuwedzera kupisa magonyeti nekurova vatyairi vekune dzimwe nyika richiti vanofanirwa kubuda muSouth Africa izvozvi. Muzuva rechipiri rekuratidzira kwavo nekupisa magonyeti pamwe chete nekurova nekutorera vatyairi vekune dzimwe nyika motikari dzavo, sangano reHuman Rights Watch rinoti rasvitsa kunyunyuta kwaro kuhurumende yeSouth Africa richikurudzira kuti hurumende ipindire uye imise zviri kuitika. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika muSouth Africa, vachiti vasiro Ramaphosa vanofanira kukudza chinzvimbo chavo sasachigaro weAfrican Union.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose munyika yeSouth Africa nekuti veboka reATDF vari kuramba vachitaridzira zvisiri pamutemo vachiedza kudzivisa vatyairi vemagonyeti vasiri vemuSouth Africa kuti varegedze kushanda muSouth Africa.
Zviri kuitika izvi zviri kutora nzvimbo kwese kwese here kana kuti muJohannesburg mega?
Tatambira nhau dzakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana dzemuSouth Africa kusanganisira kuCape Town, kuDurban, kuMpumalanga nemuJohannesburg. Kuti magonyeti akawanda, mota hombe dzakawanda, vanhu vanga vachidzingirirwa. KuCape Town kune marori matatu apiswa nepeturu akabvira asi vatyairi vakwanisa kutiza tine vatyairi vane chitsama zvoro zvekuZimbabwe vakuvadzwa vachitemwa nematombo mota dzavo dzichidzingirirwa neve ATDF vasingadi kuti vatyairi vekunze vashande muSouth Africa asi izvi zvese zviri kuitika hazvisi pamutemo nekuti mutemo unoti vanhu vekunze vapoteri nevashandi vanobva kunze vane kodzero yekushanda muSouth Africa mutemo iwoyo hausati wachinjwa
ko hurumende nemapurisa pane zvavari kuita here nyaya iyi isati yanyanyisa kuipa
dambudziko guru nderekuti mapurisa haasi kuita basa zvizere havasi kusunga vanhu havasi kudzivisa vanhu vari kudzingirira mota masikati machena vachiti vanhu vese vanofanira kutyaira ngava vari zvizvarwa zvemuSouth Africa mutemo hausi kushanda muSouth Africa
sangano renyu riri kubatsira vatyaira ava nenzira dzakaita sedzipi
taisa chikumbiro seHuman Rights Watch kuutungamiri hwenyika yeSouth Africa vaRamaphosa vari kutungamira African Union gore rino kuti tapota ngavatarisewo dambudziko guru iri vaite kuti mapurisa atevedzere mutemo abate mutemo kana mapurisa achinge akonewa chero kutowedzera nemasoja chaiwo nekuti vanhu ava veATDF nevamwe vari kutoita humondi vari kuparadza upfumi vari kuparadza motokari uyezve vari kutotaura kuti vanoda kuuraya vatyairi vasiri vemuSouth Africa
avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Bishop nevamwe vakuru vemakereke vari kuita musangano mukuru nemusi wemuvhuro apo vachasangana nevatungamiri vemapato ezvematongero enyika senzira yekutsvaka gwara rinofanirwa kutorwa nenyika mutauriri wesangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti vakatotambira mashoko anobva kuvatungamiri vemapato ezvematongero enyika vachisimbisa kuti vachange vari pamusangano uyu
hongu uri kuenda mberi musangano wemakereke vatungamiri mabishops emakereke achisangana nevatungamiri vemapolitical parties muno muZimbabwe kuti vatarise pamwe chete nhamo dzakatarisana nenyika musi wa 13 July 2020 pano pamuzinda weZimbabwe Council of Churches vachionesana kuti zvii zvingagona kuitwa kuti dzimwe nyaya dzacho dzigadzirike uri kuenda mberi musangano uyu ma bilateral pre-meetings ari kuenda mberi kugadzirira kuti musangano uyu uchafamba sei akawanda mapoka ezvematonge gwenyika akonfirma kuparticipate apa musangano uyu
munoti kune avo vanoti vemakereke vava nenguva vachiedza kuronga misangano iyi asi hapana chabudirira imimi mukatarisa kwamabva uku pane chamunoona here chamunoti maita mutsauko kubva zvatanga kuita maproblems munyika
hongu vanhu vangati kuda zviripo zvimwe zvisati zvafamba zvakanaka but hapana process yaungati yati yabereka zvibereko kutigadzirise nyaya dzatakatarisana nadzo muZimbabwe saka iyi ndeimwe yenzira dzakawanda dziri kuedzewa nadzo vamwe vari kuedzawo dzimwe nzira asi hazvizikamwe kuti pakupedzisira ichabudirira ndeipi chatinoziva vahwande ndechokuti kana zvose zvaitika whichever way vanhu yavanenge vashandisa kuti vaedze kugadzirisa nyika nyaya yomuZimbabwe vachazotsvaka nzira yekuti vachigara pasi kuti vachitenderana kuti voita sei kuenda kumberi isu chatakabvuma kubva pakutanga nechokuti kana zvirizvo zvichapedzera zvaitwa nemunhu wese whichever way vanhu yavanenge vashandisa ko zvakaipei kuti titange nayo nzira iyoyo ndosaka tichiramba tichiinsista nyaya yekuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi saka tiri kuenda kumberi musi wa 13 zvakadaro
ko vatungamiri veZANU PF nevatungamiri veMDC Alliance vati vanenge variko here kumusangano uyu uye wakamira sei kana tichienzanisa ne Poland vamunakagwa for example vachakwanisa here kuuya kumusangano uyu vachisiya vamwe vavo veku Poland
mapato ose zvematonge gwenyika akakokwa kumusangano uyu eva zhinji vari kuita ma pre-consultation meetings vachida kubvumirana nevari kuronga musangano kuti vatinde zvipi zvavanotarisira pamusangano iwoyu vese vatungamiri vemapato amataura naivo vakakokwa nhaurirano dzichiri kuinda mberi dzekuti participation yemapato iwawa ichafamba sei chakakosha iye zvino ndechekuti hapana munhu angati akasarudzwa uyezve hatisi kumanikidzira kuti pange pane munhu amunoti uyu kana aripo musangano unoenda mberi uyu kana asipo hauendi kumberi nokuti nhaurirano idzodzo dzichaitwa dzakakosha dzinotibatsira kuti tione kuti tofamba sei tichienda kumberi
avo vange vari mutauriri wezimbabwe heads of christian denominations varizve munyori mukuru wezimbabwe council of churches reverend dr kenneth mutata vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Daily News mune nyaya yokudzingwa basa kwevaimbova gurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Daily News nekare mune nyaya yokuenderera mberi kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nevana mukoti. Herald mune nyaya yokuvhiringwa kwakaitwa mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevatsigiri vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pakuchengetwa kwaAmbuya Chamisa kwaGutu. Mukronika mune nyaya pamusoro pevashandi mune zveutano gumi nevapfumbamwe vepaUnited Bulawayo Hospital vakabatwa necoronavirus zvichifungirwa kuti vakabatwa chirwere ichi mushure mokushanda pamurwere akange aine utachiona hwecoronavirus. Mukronika nekare Zimbabwe National Roads Administration inoti mari imumigwagwa matoll yakwidzwa kutanga izvozvi. NewZimbabwe.com inoti vanhu vanenge vachiongororwa kana vaine utachiona hwecoronavirus vatangochengetwa munzvimbo dzekuongororwa kana kuti mumaquarantine centers kwemazuva gumi nematatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadiko pastudio apo ndakukwazisaiwo ini nechishuwo chokuti deno hurumende yanga yagona kungonzwisisa zvikuru sako nyaya dzemanesi vashandi vehurumende avo vesina maticha zvavo nevamwe avo ivagona kukuwedzerwa mari because mari ndeinoita kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka uyewo nenyaya yematongerwo enyika zvatiri kuona zviri kuitika muMDC yat neMDC yebato kuru rinopikisa tinokumbira kudi vanhu avarega kuzvipfuvengana vose vanopikisaka kuti asi vose vakabva pachinhu chimwe chete anambogeritsvangirai dai vagona kunzwisisana ivo pachavo vochibatana kuti vakwanise kuti zvinhu zvavanoronga zvise zvifambe zvakanaka iye kupiwoyu tongoziva kuti zvaanoita kunongova kutunga kutungana kwembokisi Tokozani Kupe hapana chinobuda isu tinotomira nachamisa asi tokumbira kuti denga mwari apindira nenyaya yekorona vanhu ngavarege kurivara please teererai zvamunoudzwa gara makapfeka mamasiki saka ndatenda hangu ndini Clemens pasi pamedia
Tinongoti tine urombo, tine urombo nekurasikirwa nagogo wedu avo, gogo chamisa, vakatizvarira gamba, tine urombo kwazvo, ndivo vatapisa ari kutaura, baba vatapisa ari kutaura ari paJobek apo. Tinoti mucheme netariro, tiri kungochema tiri kwatiri kuno.
Raiti vakuru vangu vakadini nebasa ndabvunza mubvunzo wangu wekuti patesting kits edu aya ecovid-19 kana achitestwa pamunhu anopa here mutsauko wekuti iflu kana kuti coronavirus what we find out kuti everyone ane flu arikubatwa positive akambeta 2 days or 3 days yakapera flu iyoyo akubatwa kuti negative saka andoda kunazozivisa kuti how these things work to those that to those who knows far much better than us.
Magadiko Studio 7 vana jonga nana wande zviri sei sei kwapo nhamo ndo yatishuura muno muzimbabwe zvokwadi lockdown yakati vhiringidza zvinhu zvose doro hatichabiki kwataiwana mari magadheni mvura yapera mumadhamu kwose kwataiwana mari takavharigwa saka hatimbozivi kuti zvokwadi toita sei chaizvo chaizvo iyi ndo inonzi hondo chaiyo chaiyo kudarika hondo yeputi yakabahwa nevanhu vose iyi ndo hondo isina kana puti isina kana bara zvokwadi nekuti takaomegwa munharaunda vanhu vane uori ivo vadzisabhuki iwawa neavo masekiritari nangwe zvikauya izvo zvemadhona izvezvi vanongonyorana vachidzadza matura vachititengesera zvinhu zvinenge zvauya kuchinzi itai
vakati vashambarari vesiuvamanyika ndinoda kutaurawo maererano nechirwere checoronavirus nekuzi ndiri mumwe munhu anoita zvecross border zvekakutswana vanotesta as long uine flu unobatwa positive nokuti ino inguva yeflu saka munhu wese ari tokosora munhu wese aine flu last week ndakaenda last week ndakaenda ndakabatwa positive ndobva ndatestwa musouth africa vandabatwa negative ndobva ndadzokera futi the next week racho ndobva ndabatwa negative saka mukureva here kuti inini ndandatokavha 14 days dequarantine kana kuti ndakuti mundipo clarification ipapo nevanhu vanonatsokuziva kuti muchini matesti kiti edu aya anopa here mutsauko weflu necoronavirus
makadii vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa Rachel tiri kuno kusouth africa pretoria ndiri kudawo kutaura nezvenyaya yava mugwadi vatafadzwa mugwadi ndofunga vanhu ava kunyatsokunzwisisa kuti history repeats itself nekuti mukaona matauriro ari kuita vamugwadi ava ndozvaiita futi vamutodi vachinyepa vachitaura mashoko anorwadza pamberi pevanhu vezimbabwe kuti yowe muno muzimbabwe mune utongi hwejekerere mune chii mune chii but the next thing munhu iyeye the same person ndiye akutaura kuti ndoda kufumura zvese zvaitwa nezanupf but iwewo mutodi wakanga uri part of it nhasi iko nezvo zvazokuomera wakandwa kunze kuseri kwejerusarema kwakafanana nekwatiri isusu venhengekeri vari kutambura vari pasi pasi saka nguva yavo ichakwana yava mugwadi ngatirege kunetsekana nazvo ndouya pana avamai ava mai nzenza ava nekuti havatauri mashoko ane musoro zvachose iko zvinezvo vanhu vari kufa muzimbabwe nenyaya yekorona chichi zvese izvozvozvo but havazvioni vanhu vanongoramba vachingotaura kuti yeuya zvinhu zvezvo zvakanaka muzimbabwe mune everything everything tine unhu hwakanaka vanhu vari muzimbabwe madhiraivha ari kuurawa musouth africa vanhu vari kushaya pekugara vanhu havana kana dzimba the next thing zviri kutaurwa nevari kuti vari kuda kuenda kundoratidzira ndofunga ndo the only way forward kana vanhu vachinge vapinda murodhi ngavarege kuti vakaone sangana nemapurisa votiza vodzokera kumba let them continue sezvakaitwa kushangai vanhu vakaita 6 months vanhu vachiprotesta saka ndo inonzi protesting iyoyoyo ngatiende neuwandu hwedu titosvika wokusvika tatora nyika mazvita henyu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemuvhuro, hurumende yeAmerica yakadzika murayiro unosungira vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica kuti vatsvake zvikoro zvavanogona kupinda zvisingavadzidzisi paInternet pega kuti varambe vari muAmerica. Zvikoro zvepamusoro zvizhinji muAmerica kusanganisira Harvard University ne Massachusetts Institute of Technology zvamangarira hurumende kumatare edzimhosva kuti mitemo iyi isashandiswa sezvo ichikonzera vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica kuti vabudiswe muAmerica. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vauza Studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vakakosha pazvikoro zvemuAmerica, naizvozvo zvikoro zvepamusoro zvavakugadzirira kuzorora zvikoro panguva ino yecoronavirus kuti vadzidzi ava vasavhiringwa nehurumende yavaTrump.
Tiri kuitira nechekuti hurumende yaTrump yapamutemo kana chitarwa chekuti kana mainvesta akasavhura kuenda muchikoro chaimo zvisiri zvekuinda paindaneti zvapaonline zviya. Saka vanobva kune dzimwe nyika vana vechikoro vabva kune dzimwe nyika vanofanira havo kudzokera kunyika dzavo kuitire kuti vabvumidze kutora makirasi avo zvidzidzo zvavo paindaneti. Saka mavonero atinoita isu vari mumayunivhesiti ndeyekuti vana vechikoro vanobva kune dzimwe nyika mazana namazana anovuya muAmerica gore negore, zvinhu zvisingabviri kuti mayunivhesiti mazhinji kuya mazikukuru mayunivhesiti yasana Harvard sana MIT sana University of Los Angeles kwese uko hazvibviri kuti vakwanise kubudirira munyaya dzemari yavanowana kana vasina mainternational students iwayo, nokuti vadzidzi vanobva kune dzimwe nyika vavuya muno muAmerica vanobhadhara fees yakawanda kudarika zvizvarwa zvemuno muAmerica. Fees yakawanda inozoshandiswa kudhasa fees yezvizvarwa zvemuAmerica.
Vana vechikoro vanobva kune dzimwe nyika vanopindira munyaya isei? Chii chiri kufungwa navaTrump panyaya iyi?
VaTrump chavari kufunga mazuva ano ndechekuti dai vatarisa kuhwina maelection ari kuuya muna November. Saka kuvhurwa kwavanoti maevhesiti ngaavhure vanoitira kuti mabasa aya payunivhesiti akaita savanhu vaitsvaira pamayunivhesiti, vanhu vanenge vachigadha motikari, mapurisa aya aya anenge achifamba achiona vanokanganisa mhosva nevanokanganisa mhosva kuti adi avepo mabasa iwayo, nokuti mabasa maamerica mazuva ano ari kudhaka. Saka vanoziva kuti kana mayunivhesiti akasavhura mabasa mamwe akawanda aidera aripo pamayunivhesiti hazodi haazoripo. Vari kushaya ruzivo rwokuti mainternational students iwayo anobetseri anobatsira zvakatowanda mumabasa yavo anobatsira zvekare. Saka varenge vari kuona neziso rimwe rokungoda kungodzoserwa pachigaro chete vasingaoni rimwe ziso rokuti aiwa mainternational students vanhu vane zvakawanda zvavanoitira nyika yeAmerica. Tikatarisa kuti mabhizinesi anofomewa muno muAmerica pagore roga roga matatu pamana oga anofomewa matsva anofomewa daivo vokuzhera vakapedza zvidzidzo zvavo vanenge vakuona mikana yekufoma mabhizinesi mumabhizinesi zvekare. Vadzidzi ivavo vanokwanisa vaisibvumidza kushanda gore rose kana vachinge vapedza vopuwa rimwe gore rokushanda vanenge vachibhadhara kozoinda zvekare. Vanokosha kuufumi hweAmerica nesimba reAmerica, nokuti vanobva vadzidziswa dzidzo yeAmerica yavanozoenda nayo kunyika dzavo vondoratidza simba reAmerica kune richiitwa navadzidzi vavo kana vadzokera kupi wadzokera kunyika dzavo. Saka influence yeAmerica pasi rose inotira zvekuvanhu vainodzidzisa munyika munombo kune dzimwe nyika.
Saka kana makatarisa zviri kuitwa nemayunivhesiti aya kuenda kumatare ezimhosva, munoona sekuti vangabudirira here?
Ndinoona sekuti mayunivhesiti anobudirira chaizvo. Hurumende haingangosundidziri vanhu kuenda kuzvikoro uko pasina urongwa hwakakwana. Saka maonero anoita ndezvekuti vanofanira kunge vanohwina, tinofanira kunge tinohwina sivo mumayunivhesiti. Vaita kukotwa naHarvard ndoyunivhesiti hombe yomuamerica munobu, yatingatiyo the first university muamerica ine simba rayo. Harvard ichibatsirwawo neMIT, ichibatsirwawo namamwe mayunivhesiti. Mayunivhesiti mamwe akaita sebishara before university vanenge vaakutoti taakugadzirira kungovhurira maindernational students chete makirasi avo kuti vakwanise kupinda imomo. Asi mavonero atinoita ndeyekuti makotso ouno kuamerica haasi anotongwa nevanhu vari pazvigaro zvepolitics izvi, akazvimirira oga. Saka maonero andoita ndeyekuti mayunivhesiti achahwina zvombosengeswa nekubva kusvikira kwazovaekwa mushonga wecoronavhairus, vanhu vozonzi ngavachidii ngavachienda kuchikoro. Asi ike zvino vanofanira kunge vachikwanisa kutora zvidzidzo zvavo pamakombiyuta.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunare neStudio 7. Kuita zvakawanda munyerere budai pachena, tizivisei chikonzero. Baba Harare nekambukavo the reason why. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vanobatwa vaine chirwere checoronavhairus muzuva rimwe chete muZimbabwe. Sangano reHuman Rights Watch rinosvitsa kunyuta kwaro kumutungamiri weSouth Africa, richikurudzira kuti hurumende yavo ipindire mukushungurudzwa kwevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Musangano mukuru uchaitwa nemusi wemuvhuro pakati pemabhishopu nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini, njini tanona kawande, njini Washington DC, nchiti Moscow.